manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chino sangana zvakare maneru anasi uri musi wechishanu mbudzi 26/2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonwa Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu. Britain yambomisa kuti ndege dzinobva muZimbabwe nedzimwe nyika shanu dziri kuchamhembe kweAfrica kuti dzimhare munyika iyi zvichitevera kuwanikwa kweimwe mhando yeutachiwana hweCOVID-19 kuSouth Africa nekuBotswana. Vamwe vagari vemuBulawayo vanotambura vowana raramo pasi pechirongwa chinovabatsira kuwana chikafu, mishonga nezvimwe. Vagari vekumasvingo vodyira marashakanzuro yavo iyo vanoti iri kuda kushandisa mari yakawanda kutengera vakuru vakuru mukanzuro iyi midziyo yemahofisi avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Hurumende yeBritain yazivisa kuti yambomisa kuti ndege dzinobva muZimbabwe nedzimwe nyika shanu dziri kuchamhembe kweAfrica kuti dzimhare munyika iyi kusvika nemusi wesvondo zvichitevera kuwanikwa kweimwe mhando yeutachiwana hweCOVID-19 kuSouth Africa nekuBotswana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezveutano muBritain vaSajid Javid vati hurumende yavo yambomisa kumhara kwendege munyika yavo kubva nhasi masikati kusvika nemusi wesvondo dzinenge dzichibva kunyika dzinoti Zimbabwe, Botswana, Lesotho, South Africa, Namibia pamwe neEswatini. Izvi zvinotevera kubatwa kweimwe mhando yeCOVID-19 kana kuti new variant muSouth Africa pamwe nemuBotswana pakutanga kwesvondo rino iyo iri kudaidzwa kuti B11529. VaJavid vati hurumende yavo yatora danho iri uku ichinyatsoongorora kuti mamwe matanho aingatore ndeapi kuti new variant iyi isapinde munyika. Israel inoti icharambidza zvizvarwa zvayo kushanyira nyika nhanhatu idzi kusanganisirawo Mozambique nekuda kwechikonzero chimwe chetecho, ichiti zvakare icharambidzawo vanhu vari kubva kunyika idzi kuti vapinde muIsrael. Mumwe mukuru muEuropean Union Commission vaUsula von der Leyen vabudisawo mashoko padande mutande ravo reTwitter vachiti European Union ichatora matano yekudzivirira kupararira kwenew variant iyi munyika dziri mugungano reEU. Vana mazvikokota munyaya dzezveutano muSouth Africa vanoti new variant yeB11529 iyi ine ukasha hwakanyanya, uye hurumende yeBotswana yaburitsawo mashoko kuvatori venhau ichiti vanhu vana vose vakawanikwa vaine new variant iyi muBotswana vakanga vabayiwa nhomba dzeCOVID-19 kaviri sezvinokurudzirwa. Gurukota rinoona nezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avo vanga vachitaura pavavhura zviri pamutemo Congress yevari mune zveutano yeHealth Professions Authority vatiwo hurumende yakavhura ziso rayo kuti new variant iyi isapindewo munyika.
The country, what I want to say at the present moment is that
zvandiri kuda kutaura pari zvino ndezvekuti nyika haifanire kufunduka nekuti takagadzirira zvakakwana, uye imi semakanzuro munofanira kushinga kusvika kumagumo.
Asi vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr Henry Madzorera vati Zimbabwe inofanira kugara yakagadzirira zvakakwana nekuti mavariant aya acharamba achingouya.
Mavariant matsva eCOVID-19 achangoramba achiuya, tinoatarisira nokuti ndo upenyu wemavirus, anomutate, anochinja-chinja. Saka hurumende dzedu dzofanira kugara dzakangwarira, dzive proactive, dziise matano atingati pachirungu preemptive measures. Hapana atakuziva kuti variant nyowani yaripotwa kunana Botswana, South Africa ine ukasha hwakadini, asi hatigoni kumirira kuti tizive ukasha hwayo kuti tizoisa matano. ngatitorei matanho ezvino tisati taona. Zvikazoitika kuti haina ukasha wakawanda, it's all right, hapana zvatarasikirwa nazvo.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dziri kutyira kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira zvakanyanya pachange pachifamba vanhu vakawanda munguva yezororo rekisimusi pamwe negoredzva. Dr. Henry Madzorera vakurudzirawo kuti miganhu yenyika ivharwe sezviri kuitwa nedzimwe nyika, ukuwo vanhu vachiongororwa zvakasimba. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vakurudzira zvarwa zveZimbabwe zviri kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana kuti zviregedze kuuya kuzororo kisimusi negoredzwa zvisina kubaiwa nhomba senzira yekuderedza mukana wekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Bazi rezveutano rinoti pane munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvabva zvasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe pazviuru zvina nemazana manomwe nevana 4704 kubva pakatanga chirwere ichi. Bazi iri rinotiwo vanhu vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro vakasvika zviuru gumi nezvisere nemazana matanha atune makumi masere nevanomwe 18,687, izvo zvasvitsa huwandu hwevabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pamamiriyoni matatu nezviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvinomwe nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu 3,737,463. Vanhu vakabaiwa nhomba yechipiri nezuro sezvinokurudzirwa vakasvika zviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi masere nevatanhatu 7,486, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yepiri munyika yose pamamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nezvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevapfumbamwe 2,774,929. Huwandu uhu hunogona kukwira pachaziviswa zvabuda muongororo dzaitwa nebazi iri muzuva ranhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reNational Association of Youth Organizations nasi raparura zvakare chirongwa cheLeave No Youth Behind 2023, icho chine chinangwa chekuwedzera uwandu hwevechidiki vachavhota nekukwikwidza musarudzo dza 2023. Godwin Mangoria anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura zvekare chirongwa ichi, icho chakamboitwa pasarudzo dza 2018, mutauriri wechirongwa ichi Valiam Takura Kanenga vati vachaita chirongwa ichi vasingashande nemapato ezvematongerwo enyika. Vati chinangwa chavo ndechekuti vechidiki vabude neuwandu hwavo musarudzo dza 2023. Vaenderera mberi vachiti vanhu vechidiki ndivo vakawanda munyika, nekudaro vanofanira kuvhota kuti vagadzirise remangwana ravo.
After vavhota vakwanise kunge zvekare vachikwanisa kubvunza mvunzo nekutsvakurudza rujeko pamusoro pemaresults, nekukwanisa kuita make sure kutiwo vatungamiri vanenge vasarudzwa vanokwanisa kunge vachizozadzikisa zvanenge vasarudzirwa, kuitira kuti tese tigowanikwa kunge tichikwanisa kuitawo tichita participate mumadonjo akaita sana NDS1, nekuzadzikisawo the role that the youth has to play mubudiriro yenyika yedu ino.
Vati vachafamba munzvimbo dzese munyika, mumaguta, madhorobha nekumaruwa, vachikurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota pamwe nekutora zvigaro musarudzo dza 2023.
We do encourage kuti vadiki vese vaparticipate as candidates. Ndosaka manzwa tatara chiti ngapabviswe ma age limits for senate and president. Pongobvunza kuti for as long as munhu ane makore gumi nemasere anokwanisa kuvhota. Saka kana achikwanisa kuvhota anokwanisawo kuvhoterwa, nekuti kana muchikwanisa kuvimba munhu nechoice yekusarudza mutungamiri wenyika, muvimbei futi nerole yekuti akwanise kutungamira nyika yacho.
Vatakura Kanhenga vati vachashanda nemapazi ane chekuita nesarudzo akaita seZimbabwe Electoral Commission neRegistrar General's Office kuti areritsure vechidiki kunyoresa kuvhota. Ari kutungamira chirongwa ichi muzvare Lisa Mauwa vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chinokurudzirawo kuti vanhukadzi vechidiki vatorewo zvigaro musarudzo dzinotevera.
Saka this program specifically iri kutargeta kuti muyouth wese, whether murume mukadzi kana kuti kudini, handiti kana vari ipapapa, asi chinangwa chedu ndechekuti ngativene 50-50 balance. pa target ma youth atira utageta. Kana tatira utageta ma youth 200,000 in this campaign. Bafana kuita kuti 100,000 bave madzimai, 100,000 bave vakadzi. Nekuti zvokwadi zvamurikutaura tikuzvona kuti zvirikuitika. Kuti vakadzi vazhinji vanotya kumira munyaya dzesarudzo idzi.
Vati musarudzo dzapfuura, vechidiki zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana. Ndiwo vakavhota chete uye vanoda kuti zvikamu makumi mashanu kana kudarika zvevechidiki zvivhote musarudzo dzinotevera. Vatakura kanhenga vati kunyange hazvo vari kutambira zvigaro gumi zvakapiwa vechidiki muNational Assembly neConstitutional Amendment No. 2 vanoda kuti vechidiki vatorewe zvigaro mudare reSenate. Pari zvino munhu anofanira kuva nemakore makumi mana kuti apinde muSenate uye makore gumi nemasere kuti apinde muNational Assembly kana kuve kanzura. Chirongwa chehashtag Leave No Youth Behind 2023 campaign chinouya apo mamwe masangano akaita seZimbabwe National Students Union ari kuitawo zvirongwa zvekukurudzira vechidiki vari muzvikoro zvepamusoro kuti vanyorese kuvhota. Munyori muzinasu vatapiwa naShechiriga vaudza Studio 7 kuti vakatoparura chirongwa chehashtag Students Decide 2023 apo vari kukurudzira nekubatsira vadzidzi kuti vanyorese kuvhota.
So tine campaign inonzi hashtag Students Decide 2023. Asizve pasi pekampeign iyoyo pane chirongwa chatiri kumhanya nacho mazuva ano chinonzi Each of My Vote, My Voice, My Future, zvichireva kuti vhoti yangu ndiro inzwi yangu uyezve inotaura ramangwana rangu.
Zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vese munyika ndevechidiki, asi vazhinji vavo vange vasiri kuvhota musarudzo dzapfuura. Mapato makuru munyika eZANU PF neMDC Alliance ari mushishi kunyoresa nhengo nevatsigiri vavo kusanganisira vechidiki kuti vavhote muna 2023. MDC Alliance iri kutarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu, ukuwo ZANU PF ichitarisira kunyoresa vanhu mamiriyoni mashanu kuti vavhote musarudzo dza 2023. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Gari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kufara neurongwa hwekanzuro yavo hwekuda kutengera vakuru vakuru mukanzuro iyi midziyo yemahofisi nemari inoita mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora emaRTGS panguva iyo kanzuro iyi iri kutadza kugadzirisa dambudziko remvura. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7, vagari vazhinji vanoti vakakatyamadzwa zvikuru kuona mugwaro rebhajeti rekanzuro regore rinouya rakanyorwa kuti kuchatengwa midziyo yemumahofisi yevakuru vakuru nemari yakawanda kudaro. Mumwe mugari wemumusha wekwamucheke, amai Sungano Zvarebwana, sevanoti mari yakadai yakawandisa uye inofanira kushandiswa kugadzirisa matambudziko anosangana nevagari akaita sekupedza dambudziko remvura iro rava nemakore anodarika gumi richinetsa.
Hwekanzuro hwokuti itenge fenicha inhabhosi machefu mahofisi umu inosvika kumamiriyoni adabo hawo emari kungwa kusinanaka zvachose ndoinonzi misplaced priorities, nokuti tine dambudziko rechaiwo haisi kuringana kuvagari asi wava kufunga zvefenicha. Mvura kudamezvara, asi nzira yekuiuyisa nayo ndeyavanokonewa kugadzirisa kuti iuye, asi kutenga fenicha vachigona. Chitiko ichocho chakaipa zvikuru, kushandisa mari yavagari zvisina urongwa, ende havana vagari pamwoyo. Tikatarisa migwagwa chaiyo imomo idhasti redha zvokuti mari iyoyo yagona kushanda kugadzira migwagwa yakawanda. Sevisi derivhari iri pfuwa zvachose.
Mumwe mugari wekurunyararo West vaGrigori Magova anoti pane zvirongwa zvebudiriro zvakawanda zvisina kupera mudhorobha zvakasiyirwa panzira nekanzuru. Nekudaro dai mari iyoyo yashandiswa kuti ipedzese chirongwa chekupedza dambudziko rekudhuka kwemasiweji mudzimba dzevagari.
Asi ini semugari wemasvingo ndinoona sekuti dai vambomira zvimwe zvakadai, vambopedza maprojects avakatanga akagumira munzira. Tikatarisa izvi kune mucheki transfer yava nemakore akawanda isina kupera. Asi magari vemumasvingo ari kusangana nemasuwa rungobhesta nguva nenguva, mapaipi achona hachina kusimba, kungodai pabvajuka vaigari vemumasvingo vari kugara nesvina munharaunda mavo. Dai vambotora mari iyoyo yambonopedzisa projekti, mari iyoyo ndotinotarisira kuti neprojekti payava inofanira kupedza pasara. Tikatarira izvezvi kuti pakacherwa makomba, nguva yekunaya muri kuzara mvura, vana vanotambira imomo vakawira, zvinokonzera idzo njodzi kumhuri dzedu. Saka dai vamboita kuti mari iyi vambomira kuisa kunana office equipment, vambotarisira pane utano wevagari vabesera vagari nokupedzisa mucheke trunk sewer.
Meya waguta remasvingo vakureni maboke vati mari ichashandiswa muzvirongwa zvakawanda kwete midziyo yemuhofisi chete, kunyanga hazvo mugwaro rebhajeti yakanyorwa kuti ndeye midziyo yemuhofisi chete.
Mari iri kutaugwa iyi haina kumbobvira yakanzi ndeye furniture but yakanzi other capital expenditure. Kurati pane list yemaprojects anoda kuitwa, macapital projects anenge achida kuitwa mugwaro ra 2022. Saka palisi ipapo ndo pane furniture nezvimwe zvagara zvinenge zviripo. Saka tikati 1.4 million yakaiswa for furniture chete, tinenge tamislida vagari. Hazvisizvo, vagari vakariona budget iroro ende vanozviziva pakutsanangurwa kwazvaireva vakazvihwisisa.
Asi mukuru wevabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vati kanzuro yava kuda kuramba hayo, asi mubhajeti zvakanyorwa pachena kuti mari iyi ndeye midziyo yemuhofisi nekudaro sevagari vachazama kuzviramba.
Mari yakabhajetiwa yakanzi furniture iyi sevagari isu hatisi kufara nayo, nekuti mari yakawandisa, mari inosvika 167 million RTGs. Ikachinjwa necurrent exchange rate inenge iri about 1.6 million yongonzi furniture. Mari yakawandisa kuti inenge ichingonzi furniture pabhajeti. Takatarisana neservice delivery isimo mumasvingo, nekuti kozvino hapana kana service delivery yatingataura nezvayo. Tinogwadziwa stereka mari yakawanda kudaro ichiiswa kufurniture. Tine zvinhu zvakawanda, pane macapital projects asina kutombopera anogona kubhenefita kubva pamari dzakawanda kudaro, asi dzongonzi kwa dzakuenda kufurniture. Zvino isikuwa magari teta wakuona sekuti mainzira yekuti vatsvaki kuti vangatora mari dzekanzuro sei vachiisa kumapoketsi avo, nokuti chokwadi takatarisana nemamiriro akaita zvinhu 1.6 million haisi mari yekunzi ingangoenda kufurniture. Hazvisi kutifadza izvi.
Vagari vanoti kanzuro inofanira kuita urongwa hwekupedza dambudziko guru redhorobha remvura, iyo inombopedza nguva yakawanda isina kuuya mudzimba painouya yauya kwenguva shoma shoma pakati peusiku. Vagari vanoti dambudziko iri rinopera chete kana patengwa mishina mikuru inopomba mvura kuti itsive iripo yasakara kudhamu remutirikwi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeCameroon iri kupomera mhosva imwe nhengo yechikwata chiri kurwisa kuti nyika iyi ipatsanurwe yekurwisa chimwe chikoro ndokuuraya vadzidzi vana nemurayiridzi mumwe chete. Mauto emuCameroon anoti ari kutsvaga munhu ari kufungidzirwa kuti ndiye akapara mhosva iyi. Sangano renhau reWABC TV rinoti mupurisa wemuAmerica akapurwa muBronx muNew York apo aiedza kutaura nemurume aive nepfuti akaburitswa muchipatara nezuro, asi mumwe mupurisa akapurwa nemurume uyu achiri muchipatara. Vamwe vagari vemuBulawayo vanotambura vanoti vari kufara nekuwana raramo pasi pechirongwa chinovabatsira kuwana chikafu, mishonga nezvimwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Muzvarere vaichivasa vane makore 45 ekuberekwa vanofamba newheelchair nekuti vakaremara makumbo avo. Muzvare Chivasa vanogara mumusha weCaldre Park nemumwe wevanhu zviuru 42 muBulawayo vari kupiwa rubatsiro rwemari pasi pechirongwa chemultipurpose voucher program, icho chinoita kuti vakwanise kutenga chikafu nezvimwe. Chirongwa ichi icho chakatanga muna chikumi wegore rakapera chiri kutungamirwa nesangano reDan Church Aid richishanda nemamwe masangano chichitsigirwa neWorld Food Program pamwe chete neEuropean Civil Protection and Humanitarian Aid Operations kana kuti ECHO. Muzvare Chivasa vanoti vasati vapinda muchirongwa ichi vairarama upenyu hwehwakumukwaku vachipemha kuhama neshamwari.
Ndairarama upenyu hwokungokumbira ichingokumbirawo muhama, asi unenge uchitombotanga waro hwane hana kuti ndotaura ere ndevaudze kuti ndaikufa nenzara. Saka zvazviri zvinhu zvakaoma panguva iyoyo, but kubva musi wakauya chirongwa cheDCA zvachinja, ndai kutorarawo hope. Ndichonyasozova kuti kana ndikamuka ndichabika chekudya chandinoda. Saka zvinhu zvakachinja upenyu hwangu zvikuru, nokuti zvazvichindiomera kuti ndizo kuti ndingaita sei.
Sekuru Crips Chikura vane makore makumi manomwe nemana uye vanogara mumusha weMupopoma pamwe nemudzimai nevazukuru vavo vana. Kunyange hazvo vakamboshanda mumakambani akasiyana siyana, sekuru Chikura havana mari yemudyandigere yavari kuwana zvekuti kuraramawo kwange kuchivanetsa. Asi vanoti pavakasarudzwa kuve muchirongwa chevanopiwa rubatsiro ichi, upenyu hwavo hwashanduka.
Ndakamboshanda kudhara zvichibva ndangozogara, hapana mudyandigere wandiri kuwana. Zvese ndiri munhu wokuti ndaangoita zvokutamburira kurarama kwacho, asi kwezvinezvi hai, kubva patangawo chirongwa ichi ndiri kurarama zvandinoonawo kuti ndiri mupenyu.
Vanhu vanobatsirwa pasi pechirongwa ichi vanopiwa mavhaucha ayo vanoshandisa kutenga chikafu kune vemabhizimisi madiki, kunyanya kusanganisira vanotengesa pamisika, avo vakasarudzwawo kuti vave muchirongwa ichi. Muzvare Dorothy Ndlovu vane makore makumi mana ekuberekwa uye vave nemakore gumi vachiita zvekutengesa pamusika weEntumbane. Muzvare Ndlovu vanoti pavakaudzwa nezvechirongwa ichi vakachitambira nekukasika.
Vakauya vachititsanangura tsi program ino inoda kuti tibatsire mabeneficiaries avo nekuvapa chikafu chatinotengesa, mavegetables nemafruits. Vanouya nemavouchers avo tovatengesera, then isitozowana cash after 14 days. Saka vakainterview vanhu vakawanda vamwe vatyai zvatingakwanisi because kweshidwa mari cash yekuramba kuchistoka staff, noti vanhu vaanenge asingaiwe nemari. Saka enda vanhu vati hainini I can try, ndomapindura ndakaita.
Muzvare Ndlovu vanoti kuve muchirongwa ichi kwavabatsira kusimudzira bhizimisi ravo sezvo vave nevanhu vavanoziva kuti vanogara vachitenga zvinhu kubva kwavari.
Zvinondibatsira nokuti ndatova nestartup capital yangu yakati oh, andozva kuti ndogara ndikaichengeta kumba, handichatambure mari yekustoka, nokuti vanhu vanga chitenga zvinhu zvakawanda, ndichiona maprofits angu very fast.
Mutauriri wesangano reDan Church Aid Muzvare Patience Ukama vanoti kunze kwekubatsira kuti vanotambura vawane chikafu, chirongwa ichi chinobatsirawo vari machiri kuti vawane zvinhu zvakadai semishonga pamwe negasi rekubikisa.
Takaona kuti tikangoshanda tichibetsera vanhu kuwana chikafu, kune vanorwarirwa mudzimba tinenge tavasiya. Saka patakaona izvozvo takabva tabata nawo nevamwe mafarmacies atiri kushanda navo kuti tikwanise kubetsera vanhu kuti vanenge vachiwana $12 per person iyoyo yatinovapa mudzimba dzavo, vanogona kushandisa imwe yacho kunotsvaka mishonga nezvimwe zvinovapawo utano.
Vajo Mutombeni avo vanotengesa gasi rekubikisa mumusha weCaldry Park mumwe wemuzvina bhizimisi ari muchirongwa ichi. Vamutombeni vanoti chirongwa ichi chinobatsira zvikuru kunyanya vanhu vakura vasingakwanisi kutsvaga huni dzekuti vabikise. Kunze kwaizvozvo vanotsinhirawo kuti chirongwa chabatsira kusimudzira bhizimisi ravo.
Bhizinesi rinokupa usa rinongofambawo, iyezve reti yavo iri parinani, inotokupa zviri nani pane kufurazwa kutengesera vamwe zvatoita. Ii ndinoita margin inenge iri nani pichana, ende makastoma yekuti hana kutsvaga anouya atoudzwa kuti chienda panzvimbo yakadai, zvichikudza bhizinesi chaizvo chaizvo.
Kunze kwekupa vanhu rubatsiro urwu, sangano reDan Church Aid riri kudzidzisawo pamwe nekuparutsigiro kune vamwe kuti vakwanise kuzviriritira pachavo nekupfuya zvipfuyo zvakadai sehuku netsuro uye kuchengeta hoa. Kusarudzwa kwevanhu vari kubatsirwa muchirongwa chekubatsira vanotambura ichi kwakaitwa nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu avo vanoshanda nemasangano anoshanda akazvimirira mukuita izvi, vachibatsirawo mukusarudza vanhu ava. Sangano reUnited Nations Development Program rinoti gore rapera nyika yaive nevanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe vaive vakatarisana nenzara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, kusanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhu munyika. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Britain yambomisa kuti ndege dzinobva muZimbabwe nedzimwe nyika shanu dziri kuchamhembe kweAfrica kuti dzimhare munyika iyi zvichitevera kuwanikwa kweimwe mhando yeutachiwana hweCOVID-19 kuSouth Africa nekuBotswana. Vamwe vagari vemuBulawayo vanotambura vowana raramo pasi pechirongwa chinovabatsira kuwana chikafu, mishonga nezvimwe. Vagari vekumasvingo vodyira marasha kanzuru yavo, iyo vanoti iri kuda kushandisa mari yakawanda kutengera vakuru vakuru mukanzuro iyi midziyo yemumahofisi avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti murara zvakanaka.